manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 8 2024
makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC
tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Marvelous Mshanganya huye ndichiti, heshinoi zvire muchirongwa chedu.
Mamwe masangano akazvimirira oga anoti haachaende kumusangano urikukokerwa neSADC achinyunyuta nenyaya yekuti.
Vakawanda.
Kana kukopera kuti tiende tichino ita hurukuro tichinogara matare. Vamwe vedu vasipo vari mukati mechizarira.
Vakawanda vanoti kutumira mota dzemauto nemapurisa mumigwagwa yemadhorobha akawanda kuda kuvatyisidzira kuti vasatsutsumwe nekutongwa nedemo.
Vakawanda munyika vanotiwo vari kubatsirwa zvikuru nezvirongwa zveAmerica ichishanda neWFP vamwe vavo vachiti
kuri kutengesa huku hatisumboshaya mabhaya kutakishop tikange taona kuti takishop yedu yachidzikirei mukando uriko kutobva tanokwereta mari kumukando
vamanyi veZimbabwe vaviri vopinda makwikwi e200 meters akatarisirwa nevakawanda pasi rose
iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinomirira masangano akazvimirira oga makumi masere rinoti harisi kuzoenda kumusangano weSADC Non-State Actors Engagement Meeting uri kuitirwa kuRainbow Towers kutanga musi wemuvhuro svondo rinouya Sangano iri rinoti riri kutsutsumwa nekuitwa kafira mberi kwevamwe vanorwira kodzero dzevanhu munyika nevanopikisa zvinonzi zviri kuitwa nevasori nemapurisa Atina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezve mitemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 kuti vanenge vachiti vatyorerwa kodzero dzavo vanofanira kumhanyara.
Anenge aine chichemo chainacho chaanoti handina kubata zvakanaka nemapurisa ngauye ini ndinokuvimbisa Commissioner General vanochitambira vochiongorora asi chinozongotineka varizhinji nongozviona pavhitivhiti pasocial media munhu achitaura kuti ndazvoitira zvakati nganani zvakati uya utaure nesemapurisa eZimbabwe Republic Police tinoona kuti nyaya iyi yakamira sei ndeyechokwadi here kana kuti ndeyekunyepa
mashoko emutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vari muHarare asi tabatawo mutauriri we Atina kukwani kubata mukuru weSADC va Elias Magosi sezvo vanzi vanga vakabatikana asi tabata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition va Marvelous Kumalo
isusu seboka reCrisis in Zimbabwe Coalition hatizi kubata nawo nevamwe gore rino kuenda kumusangano weSADC Non-State Actors Forum
nechikonzero chei
taona zvisina kukopera kuti tiende tichino ita hurukuro tichinogara matare vamwe vedu vasipo vari mukati mechizarira
mungapa muenzaniso here
mungarangarira kuti tine maactivist ECCC vanokwana kuita ivo 78 vakafungwa zvisiri pamurawo zvakare vari kunyimwa kodzero yavo yekuti vange vachiwana muripo wekuti vabude kunze watingati pachirungu bheo tine zvakare vamwewo vakabva mukusungwa chizvino zvino chino vari munzira yekuenda kumusangano kuvictoria falls vanosanganisira Samuel Kwenzi namatai kwekweza musi muzi moyo nevamwewo Saka tutaona kuti izvi hazvina tendero yekuti tiende kunofara nevamwe tichiti tiri kugadzirisa zvemagariro akanaka evanhu, asi iwo magariro akanaka acho asipo.
Asi vamwe vanoti vakumalo uyu ndiwo mukana wamaikwanisa kushandisa kuti mutaure nhunha dzenyu kune vesadhaka.
Isu hatina kuona zvakadaro nekuti tiri kuona isusu kuti kuungana kwedu kana kusaungana kwedu hakumisi kuti vari kuuya vauye. Tine zvizhinji zvatakabvira tichinyorera nekutaura neutungamiri hwesadhaki kana kuti hwedzimwe nyika dzatinoshandidzana nazvo dzakatikomberedza, zvinosanganisira kubirirwa kwakaita Saruto, zvinova izvo zvakatoburiko pachena neogani yeomutroika yesadhaki iyoyo.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelasa Kumalo vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, sangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe riri kuti riri kutaura nehurumende nenyaya yekuitwa kafira mberi kwakaitwa munyori mukuru wesangano revarairidzi reATUS vaRobson Chere. VaChere nevamwe vatatu vakapambwa mundege panhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport pavanonzi vakabva varoverwa nevanofungidzirwa kuti vasori vasati vaendeswa kuHarare Central Police Station. Sangano guru rinomirira vashandi pasi rose reInternational Trade Union Confederation ranyorawo tsamba yenyunyuto kugurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi richitsutsumwa nenyaya yekumbunyikidzwa kwarinoti kuri kuitwa vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa munyika. Sangano iri rati Zimbabwe iri kutyora zvibvumirano zvayakanyorerana nedzimwe nyika zvakaita seUniversal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights nechimwe chibvumirano chayakanyorerana neAfrican Charter on Human and People's Rights.
Mumwe wevanhu vari kubatsirwa nezvirongwa izvi ndavatendai chitau avo vanogara mumusha wedombo ramwari kuAirports uyo uri kumabvazuva kwakadziva kuchamhembe kweguta reHarare. Vachitau vanoti vaimborarama nekupiwa chikafu panguva yenzara, asi pari zvino vari kuzvitengera chikafu zvichiteera chirongwa chekurima howa chavakatanga vachiwana rutsigiro kubva kuWFP ichitsigirwa nemari inobva kubazi reAmerica rinobatsira pasi rose reUnited States Agency for International Aid, USAID.
Vana vari kudya isitopfeka, vanoenda zvikoro, vana vedu vari kuenda tichikwasa kuafoda.
Vachitavo vanotiwo kubva pachirongwa chavo chekurima nekutengesa hohwa vakakwanisawo kutanga bhizimisi rekutengesa gasi rekubikisa pamwe nemusika wekutengesa murivo nezvimwe. Mumwe mugari wekwajacha kuAirports kwekare vaGeorge Baskoro vanoti havachatambira chikafu zvichiteera bhizimisi rekupfuya huku ravakatanga senzira yekuti mumba mavo musagare muine nzara.
Pane zvawana kuchikoro takukwanisa kubhadharirawo wana kuchikoro ni kana kudyawo chikafu panapa.
Mudzimai wavo amai Nyarai Baskoro vanotiwo zvange zvakaoma kugara vachimira mumutsetse wekupiwa chikafu vachiti vakatokwanisa kuvhura tuck shop kubva pachirongwa chekupfuya huku chavakatanga chichitsigirwa neUSAID.
Kuri kutengesa huku hatifungushaya mabhai kutuck shop. Tikange taona kuti tuck shop yedu yachidzikirei mukando uriko tobva tanokwereta mari kumukando zvekuti zvezvi zvindakatonokwereta imwe 258. Tiri kutosimuka, mhuri yangu iri kudyawo zvainoda, iri kudyawo mazai, chikafu chine hutano.
Mutauri weWFP muZimbabwe vaChristopher Charamba vanoti zvirongwa zvavo zvekuti vanhu vazviriritire zviri kubatsira chaizvo zvekuti vanhu vakawanda munyika vave kukwanisa kuzvitengera chikafu. Vanotiwo shuviro yavo ndeyekuti varambe vachiwana rutsigiro rwemari inobva kuUSAID kuitira kuti vabatsire vakawanda munyika yese.
Vamwe vai vainge vachitadza kuwana mari yekutenga chikafu mumba, iye zvinezvi vaakuwana chikafu chekuti vakwanise kudya katatu pazuva, vana vari kuendawo kuchikoro. Saka isusu seWorld Food Program tiri kuona zvichinyatsokubatsira vanhu.
Muna ndira USAID yakapa WFP mari inodarika mamiriyoni 10 nerimwe madhora ekuAmerica yekupa vanhu chikafu mumatunhu mana kubva muna ndira kusvika muna kurume. Mari iyi yakauya pamusoro peimwe mari inodarika mamiriyoni 24 emadhora yainge yatopiwa kwa kuzimbabwe ne USAID. Mumiri wa America mutamu Zimbabwe amai Pamela M. Tremont vanu chinyika yavo yakazvipira kuramba ichibatsira Zimbabwe uye gore rino iri kuwedzera rubatsiro panyaya dzechikafu.
This funding, including $39 million of new money, will address short-term.
Mari iyi kusanganisira $39 million yatawedzera ichabatsira panguva ino yenzara uye kuti pave nenzira dzekurima dzinoita kuti vanhu vawane chikafu chinokwana.
Nyanzvi munyaya dzechikafu dzinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vanoda rubatsiro muZimbabwe kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. Nyanzvi idzi dzinotiwo dambudziko rechikafu riri kuwedzera nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze zvekuti nyika dzakawanda kuchamhembe kweAfrica dzakatarisana nedambudziko iri. Kunze kwekupa vanhu chikafu, masangano eUSAID neWFP anotsigirawo zvirongwa zvekurima mbeu dzinokurumidza kuibva mumwaka yekushaya mvura yakakwana, kuchengeta huku, tsuro nekurima muriwo nehowa. Nyanzvi munyaya dzebudiriro vachishanda nesangano reActionAid vajoi mabhenge vanoti rubatsiro rweAmerica rwakakosha nekuti runoita kuti vanhu vawane chikafu panguva ino yenzara.
Zvinotoita kuti vazhinji vanenge vari parumananzombe, vazhinji vanenge vasingakwanisi kuwana chikafu chinovakwanira vange vachibatsirwa naivava vana America naivava vana Britain naivava vana WS.
Mumwe mushandi mukuru mubazi rekuchengetwa zvakanaka kwevanhu vaClifford Matorera vanoti hurumende inotenda rubatsiro kubva kunyika nemasangano ekunze. Kubva muna 1980 America yapa Zimbabwe rubatsiro runokosha mabhiriyoni mashanu emadhora US $5 billion munyaya dzeutano, dzidzo, budiriro uye mari inodarika mabhiriyoni maviri emari iyi yakashandiswa pakuwanisa vanhu chikafu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tine urombo vateereri, iyo yanga iri nyaya yatapuwa naGodwin Mangudya achitarisa nyaya yerubatsiro ruri kupuwa vanhu vemuZimbabwe nehurumende yeAmerica ichishanda nesangano reWorld Food Program.
Iko zvino tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa emuKenya akanda utsi hunokachidza kuvanhu vange vachiratidzira muguta guru renyika iyi reNairobi, apo mutungamiri wenyika iyi vaWilliam Ruto vange vachitoresa mhiko dare ravo remakurukota idzva. Vanhu ava vari kuratidzira vachiti vaRuto vanofanira kusiya basa kunyangwe vakavandudza dare remakurukota nekubvisa mitero yakapa kuti vanhu vatange kuratidzira.
Muzuva rechitatu nhasi mauto eRussia neUkraine anonzi ari kurwisana zvinotyisa mudunhu reRussia reKerch. Vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeRussia vati aka ndike kutanga mauto eUkraine achipinda akawanda munyika yavo. Russia inoti iri kurwisawo zvakasimba mamwe mauto emuUkraine ari kurwisa achibva kudunhu reSumi. Ukraine haina zvayataura nezvekurwisana uku.
Hurumende inonzi yaisa mauto nemapurisa munzvimbo dzinosanganisira Chinoi, Chitungwiza, Harare neMutare. Izvo zvinonzi nevamwe zviri kuisa kutya mune veruzhinji uye kuratidza sekunge iye hurumende iri kutyawo. Izvi zviri kuitwa pamberi pemusangano weSADC waonawo vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vachisungwa. Asi bepanhaure Newsday rinoti mutauriro wemapurisa Commissioner Ponyati vakati kuiswa kwemapurisa mune dzimwe nzvimbo zvinhu zvagara zvichiitwa uye vanogona kuwedzerwa kana zvichionekwa zvakakodzera. Mukuziya nezvemamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pemusangano weSADC, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vatawanda dzokora. Pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza. Atanga nekubvunza Dr. Mavaza kuti vanoti kudii nezviri kuitwa nehurumende izvi.
Zviri kuitika zvikugadzirira kuti vaenzi vasvike nyika ine runyararo. Nyika yese ine mvumo yekutumira mauto kana mapurisa kuti achengetedze runyararo nekuti tiri kuziva kuti kune vanhu nhubu naradada ndiruda kunyangadza vaenzi vari kuuya kuzoita musangano watodisadic summit nekugadza Zimbabwe kuti ive mubati wechigaro chesadic. Saka zviri kuitika izvi hakusi kudzinyirira vanhu, uyezve vanhu vari kusungwa havasi kusungirwa pasina. Vanhu vanenge vapara mhaka. Mutemo hausendekwe nekuti paita vaenzi. Mutemo unongoshanda kunyange muenzi aripo kana asipo. Ukatyora mutemo hazvina basa kana kutyora nguvai, unosungwa. Saka vanhu vanogara vatoudzwa kare kuti aiwa mutemo uriko kuti vanhu vasazoita mhirizhonga. Iko zvinezvi nyika dzese dzatiri kutarisa zvadzo dziri kuita mhirizhonga. Kune mhirizhonga kuno kuBritain, kune mhirizhonga kuNigeria. Saka tinofanira kugadzirisisa kuona kuti vaenzi vedu pavanouya kuno vanenge vakachengetedzeka sehurumende yeZimbabwe. Saka zviri kuitika izvi vanhu vangangotema-tema havo, asi zvinofanira kuitwa kana kuwedzerwa runa kana rushami kuti nyika yedu ive nyika ine runyararo.
Wadzokora, tipeiwo tinzwe manzwa zvataurwa naDr. Mavhaza uye zviri kuitika munyika kusungwa kuri kuitwa vanhu.
Vamunangagwa neZANU PF vari kugadzirira hondo nevanhu vavo, vari kuita zvehondo nemacitizens. Ndozvinongoratidza kuti ihurumende isingashande nevanhu, isingadiwe nevanhu uye isingade vanhu. Nekuti kana uchida vanhu unoteerera zviri kudiwa nevanhu, wogoita zviri kudiwa nevanhu. Nekuti kana wakaiswa nevanhu ndozvaunofanira kunge uchiita. Tiri kuona isu mapurisa aiiswa, masoja aiiswa, atiisirwei mumugwagwa, atiisirwei munogara vanhu. Tiri kuona ZANU PF, tiri kuona vamunangagwa vari kuratidza kuvhunduka. Hanzi kuvhunduka chatikwatara, hungo uine katurikwa. Vari kuzviziva kuti vari kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Unotoona kuti kupusa, nekuti dai vanga vari vakangwara vane njere vairegedza vanhu vachiratidzira vachiita zvavanoda ivo vongochengetedza runyararo. Zvino nekupusa kwavo nekusaziya kwavo vachifurirwa nevanhu vakaita sana Mavhaza ava, maadvisor avo, vari kurova vanhu, vari kumbunyikidza vanhu, vari kukanda vanhu mumajeri vasina mhosva. Sadhaki yacho iri kuzviona, muchaona zvichaitika pamberi ipapa. Vamwe vakuru vacharegedza kuuya kusadhaki kwacho ikoko. Isu semaZimbabwe, semacitizens, totokurudzira kuti vesadhaki vacho vasachatouya.
Dr. Mavhaza, munoti
ragara riri donzo revanopikisa vanadzokora ava nenhunzatunza kuti sangano resadhiki risaenderere mberi muZimbabwe. Vakatoedza nepavanogona kutokumbira dzimwe nyika kuti dai mashandura nzvimbo yekuitira musangano waitirwa kure neZimbabwe. Apa tinoshandisira kuti ukaona munhu anoita ruvengo nenyika yake kusvika pakuti haadi kuona ichibudirira kana ichitambira vaenzi. Kune zvizhinji zvinoitika baba Jonga kana kuchitwa misangano yakaita seSADC kana yatingati maregional or international meeting summit mukati menyika. Zvinobatsira vana veZimbabwe mumwe nemumwe, zvozobatsira kuti nyika yacho yese inosimudzirwa.
Vadzokora,
munoona vanhu vakaita sana Mavhaza vanotaura zvekugodzi kwatsuro. Hapana zvinenge zvine musoro zvinenge zvichitaurwa, kungotaura kwemunhu ari kuita dumbu rekudya mari yevanhu, yekudya mari yeZANU PF. Saka haritori pabasa zvavari kuita izvi.
VaMavhaza, takanzwa World Council of Churches ichikurudzira hurumende kuti isunungure vanhu vese vari kusungwa vachinzi vari kutyorerwa kodzero dzavo. Tingaona zvichiitika here izvi?
Kungokurudzira hako, asi hurumende haingoburitsa vanhu. Hurumende inomirira kuti vanhu vaburitswe nedare, nekuti havana kusungwa nehurumende. Dare ndorinoongorora kuti tokuburitsa here kana tomboregedza kuburitsa.
Vadzokora, tingaona here hurumende ichiteerera zviri kukurudzirwa neWCCs?
Ya, gara iri hurumende isingateerere, haiteerere vanhu vayo, haiteerere vanhu vanotaura zvakanaka. Saka handione vachiteerera, asi ndinongoramba ndichikurudzira vana veZimbabwe kuti ngavatandise kodzero dzavo, kodzero dzinovabvumira kuratidzira, dzinovabvumira kunyora nekutaura zviri pabumbiro remutemo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda zvokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF, Dr. Masimba Mavhaza vari parunare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7 ari muno muWashington DC.
kuchagarutse giro pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica kuri kuenderera mberi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris nemutevedzeri wavo vaTim Walz nasi vari kuMichigan vozoenda kune rimwe dunhu rakakosha reArizona. Vavari kukwikwidzana navo vaDonald Trump vati vachaita musangano nevatori venhau nasi kumba kwavo kuFlorida.
Mapato maviri aya akanzura mimwe misangano yanga achifanira kuita kuNorth Carolina uko kwaita dambudziko remafashamu emvura nedutu mpengo remhepo kana kuti Tropical Storm Debbie. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa pachikoro cheDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha.
Mai Kamala Harris kudoma kwavaita Governor Tim Walz vokuMinnesota kuti vange vari vice wavo zvinhu zvinoratidza kuti zvasumudza chaizvo kukambena kwamademokrats nokuti tinoona isu kuti tikatarisa mari dzinobva kumadhona kuti ishandiswe kukambena kwamai Harris yati wandei zvekare nokuda kweconfidence iri kuita vanhu vomuAmerica naavo vane mari kuti ava ndivo vanhu vachange vachizofanira kuhwina muna November.
Titarisewo mafambiro ari kuita chikwata chekwaTrump. Tiri kuona J.D. Vance vari kutendererawo nekwavo.
VaTrump vonawo vakadoma vaSenator J.D. Vance vokuOhio vunoku vari kumhanya-mhanya nechekare vachinge vaJ.D. Vance vachishora Governor Tim Walz kuti iwo wakabuda muchisoja papadhuze nokuti vachindodeployiwa kuIraq. Asi ivo vaJ.D. Vance vanenge vakapedzawo makore mana chete vari muchisoja ava Governor Tim Walz vakapedza makore 24 vachiti aiwa handizvo saka vanenge vatanga kupomerana zvakasiyana-siyana zvinoita kunge kuda kuchenjedza vanhu kuti uyu musamuvhotera haana kunge aine chido chokushandira nyika mhiri kwamakungwa asi handizvo chokwadi chichazongobuda pachena mberi kune inda uko.
Ivo vaVance navaWalz vari kuunzawo shanduko yakadini mukutsvaka rutsigiro rwemapato avo.
Kukambena kwaamai Kamala Harris kwasimbiswa chaizvo nokudoma kwavaita Governor Tim Walz zvinozoita izvo kuti kuna vaTrump kuvaitaura zvakawanda kuti utano hwavaJoe Biden zera ravaJoe Biden vaJoe Biden pavazo buda vasiya vaTrump vava ivo harahwa kana kuti munhu mukuru pahistory yeAmerica yekukambena zvachose. Saka vozoti kudii ndozvimwe zvandinoona zvinoita kuti kukambena kwavaTrump kunge kuchazodzakira nokuti vanhu vachati makore avaTrump iwo 78 pavanozopedza kutonga vakahwina vanenge voitawo savaJoe Biden vasuduruka vadii kusudurukawo vaTrump somunhu wakambotonga.
Avo vanga tine urombo avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri kuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zviri kuitwa namunanga gwaizvi zvinosiririsa ende zvinorwadza kuvana veZimbabwe. Mashungurudziro avari kuita mhuri yeZimbabwe vachibata uno vavharira vachinovaita kafira mberi hazvisi zvinhu zvine chimiro zvaari kuita.
VaStudio 7 makadi yenyu. Isu tibvunzire wamunangagwa kuti ko Muhammadi Tenga anobudisirwa povho here zvisina pfuti zvisina zvombo. Ungabudisa zvombo zvehondo kubudisira vanhu kurwa nenyika kurwa navanhu ndo zvinotaridza zvega kuti vamunangagwa havana kuhwina vamunangagwa havana kuvhoterwa izvozvo chete chete zvamuri kuona izvozvo kuita agenesti navanhu hondo navanhu. ZANU PF yaitireko hondo navanhu kana yakahwina iri kuzviziva kuti haina kuhwina nyika haina zvipatara haina mushonga haina chii iko zvinoizvo vabhizi kusunga vanhu vashungurudza vanhu kuti vataurire ichokwadi.
Tenda baba chinogurei baba wewanhu
Akandiro nazokuti vamwe vanhu vari kutadza kuunderstanda. Vakaunderstanda zvakakwana. Ichi chigaro chesadhaki chike hatisi chokuvhoterwa kana kuti chokuti panoitwa sei. Apa majuti, ijuti reZimbabwe pari zvino. Zimbabwe imbobataiwo chigaro chesadhaki. Izvi chero mwana kuti munangagwa hakwanisi kutunga. Ungabatinga tibatira ipapo totsvaga mwana kwanisa kuti batira.
Taita dambudziko nekuda kwerule of law nekuda kwemeeting iri kuda kuitwa yesadhaki. Sadhaki isi takamboita chogamo meeting muno neimwe meeting yakanga yakakosha panguva yapuresident Mugabe. Zvizviro kwazvo hapana zvinhu zvakamboitwa zvizvi zvekuti vanhu vanorohwa vanhu vanodini. Yaitotisa meeting dzaityisa dzaitoremekedzwa. Nasi sadhaki inongopuwa chairmanship for one year. Yakangofanira inotodarika kukosha nousabhuku kana kukosha neuchifi.
Nelson Mandela akafire munyika make nekuti aisimudzire zveutano, education, kuindustry kwese uye aitenda ruzhinji kuti takarwire nyika. Anga asikati ndakarwire nyika. Mobutu echipinda umwe aita kumu zaire. Akaba siku nesikati akapfuma maybe 10 times kupfuure nyika yake. Asi akazofire in a foreign land akureme 11 kg. Neupfumi hwaanga waba ihwohwo hapana chisikaperi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera.
Vamhanyi vaviri vemuZimbabwe, Makanaka Ishe Charamba naTapiwa Nashe Makarau vanogona kupinda munhoroondo yemaOlympics vakatora menduru yegoridhe nhasi mumakwikwi e200 meters kuParis. Hapana chizvarwa chemuAfrica chatichatora menduru yegoridhe mumakwikwi aya kubva zvaatanga muna 1900. Mukuzeya nyaya iyi tabata vari kutungamira chikwata cheZimbabwe kumaOlympics varingisai Mapondera.
MaOlympics ari kufadza Zimbabwe chose inoneza nhasi chete asi kuti kuva kwatakauya kuno nemaathletes edu 7 vanga vari kuno. Nhasi chiri kuitika ndechekuti tinenge tine mafinals e200 meter sprint upo tina Charamba naMakarau vanova vakakwanisa kupinda mufinal kana vake kutanga muZimbabwe kuti tine 2 maathletes vanopinda mufinal yemaOlympics panguva imwe chete muSembre.
Imomo team Zimbabwe iri kunzwa sei pari zvino makamirira kuti vaviri ava vawanikwewo vachimhanya pa 200 meters apa?
Timu yese seri zvingotaura ruzhinji rweZimbabwe iri kufara chaizvo pari zvino titori mubishi rekuti tinge tichibuda kuenda kustadium kunohokera vakoma nava vachimanya. Saka tiri kufara chaizvo nezvavaita izvi kusvika kwavaita ipapa mufinari. Tiri kungoendera nawo nedzimwe nyika hombe hombe vana America vane vanhu vaviri ivo vari mufinari imomo. Nesuwo Zimbabwe tiri kuwanikwa tine vanhu vaviri vari mufinari. Izvi hasizi zvidiki zvaitika izvi zvinhu zvokurukuru chaizvo especially kuti unowana vanhu vaviri vanobva kunyika imwe chete vachisvika mufinari yecompetition.
Shuwiro yenyu ndeyei pamakwikwi anhasi?
Shure yedu vakomana vakatoibata. Shure yedu yekusvika kwavasvika ikoko tinofara chaizvo nezvavakaita. Vese vanoita zvemasports vanonyatsoziva zvazvinoreva kuti munhu asvike mufinari yeany competition inenge ichiita kunyanya yemaOlympics aya munhu anenge arwamire chaizvo. Saka chatinoda ndechekuti vangonakidzwa vaite zvavanokwanisa ivo vaite their very best and isusu ramba tingonamatirawo kuti hapana chinovapiringidza uye vanomhanya semamhanyiro avanogara vachiita toona kuti zvii zvinobuda muchirongwa chacho.
Chii chamuri kushuwira wokuti ruzhinji rweZimbabwe riite muzuva ranhasi pachamhanywa muchao uyu?
Chinowanzodiwa kukurudzira. Ndinoshuwirawo kuti vese vari kumba uku vari mudzinyika dzese kwavari ukuku vakangoitawo step forward kuti inini ndiri pano ndinoitwa Mapondera ndikuda kukupawo chakati kuvakomana ava kana kuti timu Zimbabwe. Zvinofadza chaizvo, zvinopawo vana vedu encouragement, zvinovapawo kuti chioneso chokuti zveshuwa nyika iri kudada nezvavari kuita. Honguva nezvavanowanawo zvanobva kuhurumende zvinobva kunana Olympic asi tinavo vanhu vanokwanisa kunge vachimira pamberi apa vachiti ava vakomana zvamaita kaizvi tanzwa zveshuwa kuti mbirenyu enda kure, tanzwa zveshuwa kuti Zimbabwe iri onekera and zvechokwadi Zimbabwe iri kutaurwa because mukatarisa ndinotarisa kunge ndisi neAmerica tine vamhanyi vaviri varimo mucompetition ye200 meters final.
Tombotarisa iro zuva ranhasi mambovaoneri vari kunzwa sei?
Vakarelax vakomana tavaona. Umwe ndanganditogara naye pano tichiona vamwe vachimhanya, umwe ndandakagara naye tichidya breakfast. Havakarelax zvavo vari prepared, vari very happy nezviri kuitika.
Avo vanga vari mutungamiri wechikwata cheZimbabwe kumakwikwi emaOlympics varingisai Mapondera vachitaura nesu vari kuParis muFrance.
Musa kanganwe chirongwa che Live Talk na 8 apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu pamberi pemusangano weSADC. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Marvelous Mhlanganya huye nditinga tsangane zvakare mangwana pano pachirongwa chedu.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgelange njabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 kuNtulikazi 2024 ngutaba kanqube endabeni zethu lamhlanje.
Akumangalisi nxa ukhangela ukusebenza kukahulumende uyaphangisa ukwethuka kakhulu uma ikakhulu ukusiza ukuthina abantu basengatshengisela.
Abaphikisayo labalela ilungelo loluntu bathi eleZimbabwe seligcwalise amasotsha lamapholisa kwezinye indawo eHarare esithungiza lamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit.
Ongangukuthi indawo ezifanana le-airport lapho kuzafikela khona abantu bemzini sokulungile ukuhlanganisela khona eNew Parliament lamanye amavenue wonke.
Umhlangano weSADC Standing Committee uqalisile namuhla eHarare okuzaqhutshwa khona iSADC Summit. Vazathola na imendulo ababili abeZimbabwe abancintisa namuhla kusihlwa kumdlalo wokugijima owe 200 meters kwele France. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abaphikisayo labalela ilungelo loluntu bathi eleZimbabwe seligcwalise amasotsha lamapholisa kwezinye indawo eHarare esithungiza lamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolule esikhulumele sebutho kanye lesamapholisa ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Kodwa abaphikisayo labalela ilungelo loluntu bathi kuyethusa okwenzakala elizweni osokubotshwe abantu abedlula ikhulu okuthiwa waqoqa ukutshengisela elizweni lonke ngosuku lomhlangano weSADC Summit. Kusenzakala konke lokhu inhlanganiso ye-European Union namuhla ixoxe umhlangano wenhlanganiso ezizimeleyo eHarare okuhlolisisa ukuxokozela okuselizweni. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition yalile ukuya emhlanganweni lo isithi inkokheli yayo idingwa ngamehlo abomvu ngohulumende othi bajojozela udlakela. Abaqondisi benhlanganiso le baya kuphika lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana efidlela Ncube ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Akumangalisi nxa ukhangela ukusebenza kukahulumende uyaphangisa ukwethuka kakhulu uma ikakhulu ukusize kuthina abantu basengatshengisela. Kakaze abonise ukuthanda ukubona abantu besemgwaqweni betshengisela ngendlela eyasebenza ngayo izikhathi eziningi uhulumende ukubona kuyindlela yokufuna ukushuthula umbuso. Kanti ke uyakutsho khona lokhu uhulumende ukuthi kulamazwe angengentshonalanga abafuna ukuthi kusetshenziswe amathuba njengalawa ukuthatha umbuso kuhulumende ngendlela engafanelanga. Ngakho-ke kakumangalisi nxa ulandela indlela uhulumende acabanga ngayo kweminyaka eminingi lokufuna kwabantu ukuthi batshengisele baveze njalo ukuthi abasuthisekanga. Lezo zinto zombili nxa sezigcikilana yikho ubona sekulamasotsha sekulamapholisa emgwaqweni ngokuba bengathandi ukuthi kube lokutshengisela ikakhulu ngalesi sikhathi lapho kuyabe kukhangele khona amakhamera uzulu wonke emhlabeni ekhangele eZimbabwe lapho kulomhlaba.
Kodwa kulandlela engani lula uhulumende angakusebenzisa ukuthi kungakhanyi ngani wenze into ezingasizo.
Indlela ikhona elula, akudingakali masotsha emgwaqweni vele kadingakali ngokuba akasikho isimo esisibonayo esokuthi uzulu weZimbabwe usengatshengisela engamamiliyoni emgwaqweni okuza kwenza ukuthi kube le ndlela le kumbe kube lodlakela kusenzeka zonke lezo zinto la nga abantu bengatshengisela bangatshengisela ngendlela elokuthula engasoze idinge amasotha engasoze idinge amapolisa njalo ngibona kuqakathekile ukuthi uhulumende afunde ukuthi vele lapho kuhlangana khona inhlanganiso ezihlukahlukeneyo zomhlaba i-IMF i-World Bank i-United Nations abantu bayatshengisela besola lokhu kumbe besekela lokhuyana kakuvumele khona lokho kwenzeke basukuma abamsekelayo yena uhulumende baye emgwaqweni bayetshengisela basukume laba abangavumelani lo hulumende baye emgwaqweni bayetshengisela umconstitution yeZimbabwe iyakuvuma khona lokho kanti ke futhi kuyayiqinisa iZimbabwe kuyakuqinisa ukubusa kwentando yabantu ngobuningi babo.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube, umqondisi wenhlanganiso yeNational Consumer Rights Association obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Ukudaba olufanayo umhlangano weSADC Standing Committee uqalisile eHarare namuhla lapho isiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngobudlelana lamanye amazwe umnumzana Ranganayi Chimbindi onguye osezakhokela eli committee ethule khona umbiko wakhe okwamukela lesi sikhundla. Kukhangelelwe ukuqhutshwa eminye njalo emihlangano eminenginengi eyandulela owe-SADC Summit oza kuba mhlaka 17 kuya nalinyanga. Ukuze sizwe okunengi ngamalungiselelo emhlangano ye-SADC, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Richard Rinyararo Mahomva obona ngokwethulwa kwembiko ephathelane lobudlelwane lamanye amazwe kuhulumende njalo engumqoqi wokwethulwa kwembiko ephathelane lemihlangano ye-SADC elizweni.
Okokuqala ukuthi iZimbabwe isikuzinga elingaphezulu kumalungiselelo ohlelo lweSADC oluzabe lukwelakithi eZimbabwe. Okungangukuthi indawo ezifanana le-airport lapho kuzafikela khona abantu bemzini sokulungile. Ikanti njalo lalapha okuzayenzelwa khona imihlangano okuhlanganisela khona eNew Parliament, okuhlanganisela khona leminye lamanye amaveni wonke konke sokulungile ukuthi iZimbabwe ithi ukuphatha ihlandla leli lomhlangano weSADC esizathi ukuba lawo lemgwaqo yethu yonke isilungile lokunye nje esingakucabangela kathesi esingakuje ukuthi iZimbabwe isilungele ukwamukela bonke abantu bemzini.
Kuzahamba njani lapho abeSADC sebefikile njalo ungasichazele ukuthi ikhona inye eminye imihlangano ezaba khona kungakafika umhla ka 17 eyokulungiselela isami?
Konke sokulungile njalo uhulumende uyenelisa ukuthi ekhuphe indleko zonke eziyenza ukuthi iZimbabwe ibe sesimeni esihle ukuthi yamukele abantu bemzini ikakhulu inkokheli zeSADC ezizathi ukubuya. Yikho ke esesingakutsho kathesi ukuthi konke kulungile.
Lo ngumnumzana Richard Rinyararo Mahomva obona ngokwethula kwembiko ephathelane lobudlelwane lamanye amazwe kuhulumende njalo ngumqoqi wakwethula kwembiko ephathelane lemihlangano yeSADC elizweni. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Abavalisi labazali bathi bakhathazekile ngempumela yemihloliso kanhlangula eZimbabwe School Examinations Council kumbe iZimsec. Ugatsha lubona ngokulotshwa kwemihloliso olweZimsec lwazisa ukuthi abafundi abaphumelele kumihloliso ye-ordinary level bayisilinganiso sokune ekhulwini 4.44% kuphela. Inani labaphumelele kuzifundo ze-advanced level lehle lisuka ku-75.89% laya ku-31.67% ekhulwini. Esazisa uzulu ngempumela leyo umgcini sihlalo weZimsec Board umnumzana Paul mapfumo uthe izifundi ezilobe imihloliso zingekho esikolo aziqhubanga kuhle. Ugcizelele sithi kumele kulandele umthetho kahulumende othi izifundi zonke kumele zibe lempumela ekhanyayo e-continuous assessment learning activities kumbe ikhala. Uhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Themba kuye moyo esikhulumele senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Kuyisibuko phecelezi mira eveza okuyikho kanye okwenzakala ezikolo. Silo hlupho olukhulu kwezemfundo, uhlupho olwababalisi abangaholiwe, uhlupho lwabafundi abangenelisiyo ukuthola imfanelo zonke zemfundo. Singabuyela emuva siyekhangela inzira masanga Commission report eyiyo eyasandulela ukungena kukharikhulamu yethu yokusebenza ngezamakhono. Yagcizelela ukuba uhulumende kaqale isikhwama phecelezi okuthiwa i-Education Equalization Fund esilenhloso yokulinganisa izikolo zonke, kungabi khona isikolo okuthiwa lesi sikolo asila ukuthini lokuthana. Kodwa-ke ngempumela zemihloliso ekakhulu le mihloliso kanhlangothi isivezela obala uhlupho esilalo njengeZimbabwe.
Labo abangenelisanga ukuthi bayenze ikhala abatholanga ke ama-results abo, kutshoni lokho?
Indaba yekhala dala sakhuluma ngayo. Ekuqaleni kwayo ikhala iqala, injongo yekhala kwakuyikuthi incedise abafundi bengafeyili phecelezi ikhala yi-coursework. Okuthi vele nxa silanda ukuthi umntwana ayebhali o-level, umntwana ayebhali A-level, athole vele eselayo impumela. Iminyaka yonke le kusetshenziswa ikhala lapho yaqala khona ayizange isetshenziswe. Kuyasethusa manje nxa sokuvumbuluka sokule mbiko yokuthi abantwana abaphindayo ababhalanga kumbe kabatholanga impumela yabo ngenxa yokuthi kababhalanga ikhala. Kukanti ikhala yona ivele yayisebenza ngibungi. Ngifuna ukukubeka mgceke, thina njenge-athuzi sake savuza kakhulu ukuthi kanti ikhala isebenza nini. Sibona izikolo zithola 0% kabantwana behambe bele mpumela yekhala eyayingabenza nxa ethole impumela emihlanu emhlolisweni wakhe engathola u-0.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yababalise Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe obexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Ele Israel lithi namuhla libhombe endaweni ezitshiyeneyo kwele-Lebanon lapho ebelihlasela khona abebutho le-Hezbollah. Liphinde lathi lihlasele njalo eRafah elicabangela ukuba kwelabahlomileyo abe-Hamas abathumba izizalwane zakwele-Israel ngomfumfu nyakenye babulala abanye abafika phose inkulungwane lengxenye. Amapolisa agidimisane labatshengisele eNairobi kwele Kenya namuhla abafuna ukuba umongameli William Ruto asuke embusweni. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabanye abatshengiselayo ababotshiweyo. Ele-Russia libika ukuba ibutho lakele Ukraine lingene elizweni leli esabelweni se-Kursk lahlasela okwesabekayo. Sekulensuku ezintathu ele-Russia libisana lebutho lakele Ukraine kuleyo ndawo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kweziphathelane lezeMelika, amazwe omhlaba atshiyeneyo akhangele umkhankaso okhethwa lukamongameli weMelika ngelihlo lokhozi ngoba impumela yalo izaveza sobala ukuthi ubudlelwano beMelika lamazwe la buzaqhubeka bumi njani. Ubudlelwano phakathi kweMelika lamazwe amaningi buqakathekile kakhulu ngoba eleMelika lilenhlelo zokuphathisa amazwe la ikakhulu ngemali, ukudla lezempilakahle. Abancintisa kulolu khetho ngunkosikazi Kamala Harris owebandla lama Democrats olomnumzana Donald Trump omela ama Republicans. Sibuze olandela izombusazwe eMelika umnumzana Tim Moringai ukuthi ubona ubudlelwana beMelika buzaba njani kunganqoba uTrump kumbe kunqobe uHarris.
Umama uHarris enganqoba siyakwazi ukuthi kule continuation ekhona yena lo baba uBiden okhona kathesi sikwazi ukuthi amaDemocrats bona bathanda ukuba in the more defensive approach ezinto ezenzakalayo all over the world ukuba le peace loku make sure ukuthi amazwe wonke ayakhulumelana kuhle siyabona ukuthi kuyabe kungela more of these confrontations ezenzakala kathesi esizibonayo. And siyabona ukuthi iAmerica layo ingathiwa isikhangelela ukuthi amanye amazwe are responsible for their areas. Ingakhangela iNATO sibona ngathiwa sebengenisa bo Ukraine, Finland, leSweden ukuthi lazo zibe le protection ye Article 5 ukuthi zingabanjwa by any other country then bazabe bencedisa in those areas. So khonapho ngithi hayi umama uHarris ngangena ngathiwa yi-continuation of the same policies esisetshenziswa ngubaba uBiden. Maybe a little bit change here and there, but ngathiwa kuyabe kufana.
Phansi kombuso kaTrump ke.
Kunganqoba ubaba uTrump, hayi, the first 4 years ekhona laphana sabona an aggressive policy eyoku-withdraw the United States from international scene or ama matters of world affairs. Sabona besithi iAmerica first in a lot of things. And ubaba uTrump, njoba wayengu-businessman oqakathekileyo for a long, long time. Yena, the lens as one around the world is about making money and making big money for his country. So konapo nganta philosophy abisi chinchile. Siyabona impilo zonke ezihambayo. America is very invested. Hayi ngabe sembona nganti yabe se keeper the investment yonke yona le esenganta se concentrate with an isolationist policy. But konoko sibona ngathiwa is detrimental to world affairs.
Umnumzana Tim Moringai ulandela zombusazwe weMelika obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo oweStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Kulabantu abedlula ikhulu abavalelwe entolongweni okwamanje bemelele ukuthoniswa amacala okwephula iziqondiso zomthetho weCriminal Law Codification and Reform Act. Abantu laba bagoqela amalunga ebandla le-CCC abotshwa ngohlangula esetheswa amacala okuqoqa umhlangano ongekho emthethweni. Abalwela amalungelo oluntu, umnumzana Robson Chere, unkosazana namathayi kwekweza, umnumzana Vusumuzi Moyo, lomnumzana Samuel Kwenzi, labo bavalelwe entolongweni e-remand prison. Betheswa amacala okutshengisela phandle komthethwandaba eHarare lapho ababekhonona ngokubotshwa kwamalunga e-CCC kanye lokutshotshozela odlakela elizweni. Baya kuphika lokhu. Kusenjalo leZimbabwe seligcwalise ibutho lamapholisa kwamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit ozaqhutshwa mhlaka 17 kuyana le inyanga. Ukuze sihlaziye udaba lolugibs Studio 7 uxoxe lolandela izombusazi omnumzana Fortune Lalaz kanye lelunga lebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma. Umlalazi usungula lingxoxo.
Izizalwane zelizwe lakithi uma zifuna ukuyabhikisha emgwaqweni zivunyelekile ukwenza lokhu ngokusemthethweni. Siyabona ukubotshwa kwabantu abathize ahead of iSADC Summit. Abantu beZimbabwe sokucaciseni balelungelo lokuthi iSADC yona ibuya bademonstrate ukuze batshengise iSADC ukungajabuli kwabo elizweni labo. iSADC sikhumbule ukubana yinhlanganiso yabantu beSouthern Africa, asiyo nhlanganiso kaMnangagwa kumbe iZANU kumbe uhulumeni. Uzakhumbula komnye umnyaka iSADC isenzelwa eDurban kwele South Africa, umongameli esesengu-Jacob Zuma. Bathi bembuza ngokudemonstrate kwabantu wathi yona late democracy esihlala sikhuluma ngayo yekelana abantu batshengisele ukungajabuli kwabo ngento ezithile yibo abathungameli esibafunayo lapo
yes ngingenise ke ubaba uJuma khonapho ngamapitshani baba uJuma ngampendulo sithini umlalazi lapho
uDube esiba lalo lapha kwela kithi eZimbabwe ukuthi kona kulabantu abavele bangani babona impilo yabo ilungiselele ukuthi bebehlala begobola begongoda ilizwe labo eleZimbabwe especially nxa kulama international events anjengabo ungalabana United Nations General Assembly kumbe National Assembly kumbe African Union kwakhona abantu vele abafuna ukuthi bayifike beyenze ukuthi iZimbabwe ikhanye ililizwe elingamanga kuhle okumele ngabe kungenela abanye abantu and stuff like that yet bakhohlwa ukuthi there is something called sovereignty SQ uthi amazwe ngamazwe azimele lapha and thina ukuthi lethu silahle silakha ngoba sabe singawonye sisibonisana akuna muntu phela perfect nqala ophandaniswe khona sitshengisanga hayi lapha kuphandaniswe lapha bakithi kulungiswe njani and siya phambili manje bakhona abantu vele abasengama-professional okufuna ukugongoda lokugoboda ilizwe labo usuzibuza ukuthi anokuhamba njani kathesi uzibone kathesi bakhuluma ukuthi ya sizahlangana esitradini sifuna ukulitshengisa ela lento zinjalo so ngisho ubona ama social ama police sebengene esizweni labana ukukwakumangalisa and kumbe they are trying to prevent abantu abalengqondo zona lezo ukuthi bengaphambamisa abantu ngoba as much as abantu belelungelo lokuthengisela ilungelo lelo ngelakho yelivunyelwe but kulomunye lawo lelungelo lakhelo elokwenza angabe kufuna asho bonke abantu bonke abayifuna ukuthengisela kodwa nxa wena usuthengisela usushisa amathaya ufaka izitini emarodini usushisa akunamuntu omele town usuthathe ilungelo lomunye umuntu wena usufuna elako lebeyile liphambili kusabe kuyabe kuqondile kuyini khona ukuthi kuseyini na ngabe wena nxa ufuna ukuzitheko zenzele uthule kungelako udla ngudla ngiphakathi lo umuntu wenzokwakhe umekele la ezokwakhe but into esiyaziyo ukuthi wena akukaze kube nokutshengisela okuphela kudle lapha ekuthethi kwakho ukuhlala usho kuyiziphithiphithi kushiswe izimota kubulawa amabuilding ugcine kumoshakala impilo zabantu sibili so kunoku yikho esingakufuniyo yikho usowudala ukuthi amapolisa aqasa ukungena kathesi ukuthi athi hayi libone ukuthi sikhona azama ukwenza into engayisiyo hayi sizagqidelana amajeli akhona hani limzile uminister of home affairs esouthamen owe-england ngale ushiba athi khona weare creating 500 more places for ama-protesters laba bazangena ejeli and sebeqansile ukugwetshwa kathesi
ye mlalazi umphendule khona ubugolide
unfortunately ugolide ucabanga ukuthi sovereignty ngeyezanu kumbe ngekahulumende ukuba sovereign kutsho abantu bonke siyakwazi ngehistory yokuthi whether li-violent or li-non-violent izanu PF ayifuni ukuyi-exposwa ifanana lobaba lwana wemakhaya ohluphayo othi nxa kubuye izethekeli abantwana bayedlala kude le ezasale bagongode ekugcineni yilona uhlupho njengona ngitshilo i-army belongs to ama-barracks ngaze uhambe kuphi umhlaba izimbabwe zi-extraordinary ngokwenza into ezirongo khona e-UK akutshoyo ukuthi abantu bayaprotesta yes abantu babotshwa ngemva kokubana sebebe-violent ubezwa sebesithi hayi xa sekunzima sizabiza i-army manje kwezimbabwe kulokuhlanya phakathi kubizwa i-army before abantu baproteste kubotshwa abantu before baproteste e-UK khonokho anika khona i-example ngabantu abayenze i-violence basebebotshwa asobantu abacabangelwe ukuthi bazakwenza i-violence
bala khonapho ngamafutshane babakolite
mina ngililunga lezanu PF ngiku-central committee asikaze sihlale ngisho umhlangano one lapho esalesihambeni siyogongoda khona abantu imhlalo yonke sihlala sithi sihambeni siyoyingqe ngabantu ukuthi abantu kanjani babuye kithi abavotele thina asibenzeleni okuhle ngezikhathi zonke so yikho vele thina esidume ngakho hasho kokugongoda lokho kodwa into ekhona yikuthi khona njengoba ngithilo mina abantu bangapha babomlalazi babophela lula ngoba manje bakhulume anobona i-UTL zeke bakhulume babokubonakala sebesezitridini yikho bengavushwaka but abantu aba bayangena kuthitho bantu vele bayenza imbonani ngabenzi lokwanota umbeta itenini imbonani vele betona bafuna ukungcolisa ilizwe lethu
lapha lise umnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF lomnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazwe bexoxa lo Gibbs TV Studio 7 Kweze midlalo, gambe bazathola yini mendulo abafana babili abamele eZimbabwe kumncintiswano wokugijima owe 200 meters ozaqhutshwa namuhla ntambama kumidlalo ye-Olympic Games eqhutshelwa kwele France. Intelezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uthakwana shemakaraulo makanaka ishe charamba balobeka kutsha imbali yomdlalo wokugijima elizwe leZimbabwe ngokufinyelela kufinali yomncintiswano we 200 meters kumidlalo yeOlympics izolo ntambama. Wake wasebenza intatheli izindaba yezemidlalo uthandiwe Moyo uthi uvisela ababili lapha inhlanhla enkulu emkhankasweni wabo ukuthola imendulo.
Kwenze kuhle sibili kakhulu, sesikhangele ukuthi this time around mhlawumbe singathola lathi imedal njengeZimbabwe.
Intatheli izindaba yezemidlalo uPraise Dlakama uthi yena kusoze kube lula ukuba bathole imendulo abadlali laba banxa ekhangela indlela abagijime ngayo kusemifinal.
Isikhathi labo yezengani imbesikolo lazo ngoba abathathwe unumber 3 kumayitsawo kusho ukuthi makhaya ukuthi unumber 1 nonumber 2 ma-star different izikhathi zabo beziphambili kakhulu kulezabo.
Olandela ezemidlalo umnyarazi Mavikana uthi sekungenzakala loba yini kufinal kodwa umdlalo wokugijima usungaphakama ngemva kwemidlalo ye-Olympics.
Hawu makarawu nocharamba hayi bazenzile izinto kuhle lokhu kuyabukeka lo kuyabongeka abancane abasakhula labo bebona into ezinje zisenzakala bonke bayabalibelief ukuthi it's possible abagijime ngalabo abafana bana basimele kuhle njengelizwe lokutshengisela ukuthi vele ama-sports mele siwathathe serious. I-talent linethu sasencane kuma-next Olympics sabe le more representatives.
Udumisani Lululani Dube ohlala enyama endlovu uthi bengaba baningi abenza izimanga kwezemidlalo nxa amathuba engaphiwa labantwana basemaphandleni.
Lapha abadala labantwana sebedinga ukuthi bethole ukudla isikhathi sokuthi umntwana esokuthi uthole ukugijima benelandela iphashini yakhe ayisisekho. So laba bafike ngokuthi bayathola uyakwazi vele lapha especially namandlovu ekhona ufeature dele kugijima kakhulu kodwa nesizathu sokuthi umuntu akathuli uyagcina esiyadinga umsebenzi etshiyana nakho lokho kwama-sports.
Umakaraulo Charamba bayingxenye yabadlali abayithoba mnembili abafinyelele kufinali njalo laba ngabagoqela intshantshu zasemelika uNoah Lyles kanye lo-Arion Knighton bona abakhangelelwe ngabaningi ukuba benganqoba ndawonye loyethile Tebogo owakwele Botswana. Umakaraulo Charamba bafunda emakolitshini yemelika. Ngiyimele iSidwe 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sawu isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumelayo nange WhatsApp.
Kusasa we Studio 7 linjani lonke labalaleli benu? Indaba le yenziwa ngomnankagwa laphana kusiya ngombono wami. Angiyiboni into elungileyo ngoba ungakhangela into eyenziwa ngomnankagwa ngesikhathi seGugurround. Nguye umuntu owadeclare amasotsha ukuthi ephume esibulayele ubabamkhulu ngani. So ungakhangela futhi umdala unkomo wasesithi hayi mayuyubo mayuyu impi mayiphele akube lokuthula. Okutshengisa ukuthi impilana vele yayingaphelanga ngoba lakathezi vele kukhanya ngantu ayilokhu isalingile emoyeni. Impilana ngabe yathi phu phansi kuphela zihle zikhale kuphela kawani kuphela yona impi vele ingabakhona soze kuswelela lo ofayo kodwa asoze kuswela lo zasala futhi iyaqala kodwa ayiphelanga. Ngisamethembi ngilapha ekanye la kwele Botswana.
Sanibonani basakazi bethu baka Studio 7 okhulumayo ngobona waselufana kuyadawukisa ukuthi sikubonayo ukuhlukunyezwa abantu ngenxa yokuthi kunama-visitor azoba khona. So kuhanjwa kutshaywa abantu kuhamba abantu bebotshwa ngombuso weZANU-PF. Bayakubona manje uJoseph Juma okwenzakalayo bakujabulela bayakukhomenta bathi kurayithi umnankagwa yenza into erayithi kakhulu mayeleke sisongela abantu ukuthi ngabasumi ebathamba ugodo kuyinto enhle yona le enje.
Siyabingela siyabonga sicela isikhathi senews lisengeze sona ngoba utholi sokuphawula umuntu oyedwa ababili isikhathi siphelile kanti-ke kulezinye izinto ezibalulekileyo abantu abangazihlaziyela labo ngoba siyabona ilizwe lakithi akukho lapho eliyakhona. Kumele sihlanganise ngomqondo sonke ukuthi sibonisane ukuthi iZANU since 1980 ngempela isehlulile singamaZimbabweni for 50 years sakuthethwa ukuba le omnye Botswana omnye America yinto kumele sihlaziyeni sizithole isisombululo ukuze kube nini izizwe zonke zilungisa amazwi abo nge-demonstration yevoti ngayo yonke indlela ukuthi osiphethe uyehluleka asisamfuni sifake omunye ongasenza ilizwe lethu lephambili libe lesizotha. Lihlonishwela izizwe. IZimbabwe yilizwe eliyangisa umhlaba wonke. Uthi ma ungazwala noma useChina uthi you're from Zimbabwe, but we babo koze kube nini abantu abahlaziye bebaningi sibonisana indlela zabo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Live Talk namhla sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe okubotshwa mahlana abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu owe-SADC Summit. Silugqiba lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.